Musangano wanhasi warongwane Sangano Media Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, zvichitevera basa rikitwa nehurumende rekushandura mutemo weIPA. Kana hurumende ikapasisa bhiri iri, inenge yapedza kusandura kana kubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMisa Zimbabwe, vaMalvin Mukudu, vaudze Studio 7 kuti vafara chose nekuti vatapiwe nawo, havari kuti bhiri reMedia Practitioners Bill ripinde munhu wese wese.
Majournalist anga achito ngapave paine standard yakakura yekuva identifier nekuti havadi kuzenge vachisvibisirwa masta avo nevamwe vanenge vachiita basa zvisizvo.
Mupepeti wenhau wekambani yenyuzimbabwe.com Ngosana Dlamini audza Studio 7 kuti mutemo uri kuuya uyu unofanira kugadzirisa nyaya yevatapi venhau nevamwe vanoshandisa madande mutande kana kuti social media.
Zvandaona ndezvekuti isusu semajournalist tinoda protection kuti zvatinonyora zvekevatapi venhau zvisazosanganisa nezvevaya vanongoita zvekusekesa vanhu, nekuti isusu takaenda kuchikoro tikanotrena basa rekutapa nhau, basa rejournalism. So bill iri riri kubuda rikada kuti tisanganisa nevanhu ivavo tikuona tichikurumidza kusviba, nekuti ava havana kuita training yejournalism.
Nyanzvi munyaya dzekutapa kwemashoko nenhau zvakare vachidzidzisa kuZimbabwe Open University vaMishek Rusere vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vakadzidzira basa neveruzhinji.
Vana tingati vari correct, vari right pakuti vapatsanurwe kubva kurudhende rwese, nokuti kana munhu aenda kuchikoro anoda kuonekwa seakaenda kuchikoro, kwete kubatanidzwa pamwe chete nana Tabvi Mvuma.
Hurumende iri mushishi yekushandura mutemo wezvekufambisa kwemashoko, uye yakabvisa mutemo weIPA ikausiva neweInformation of Freedom Act, Zimbabwe Media Commission Bill uye Zimbabwe Practitioners Bill. Ndiro bhiri richapedza kushandurwa kweIPA. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.